manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 5 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
President Mnangagwa vatenderera kumarocation akati wandei nhasi. Vachiona kuti pavakati vanhu ngavamire kubuda panze vachisangana-sangana vamwe zvakanyanya kuitira kuti tirwise chirwere checorona ichi. Vanhu vari kuita izvozvo here?
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vushanyira dzimwe nzvimbo muHarare apo nyika yopinda muvhiki rechipiri ichikurudzira vanhu kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers Human Rights neMedia Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora mamwe mapurisa nemauto ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu panguva ino.
Ministry of Agriculture ine zvayo zviri kutarisira kuti aya makambani hafanirwe kunga achivharwa nekuti tikaavhara nguva ino tinokwanisa kuzoshaya chikafu.
Gurukota rezvemaindustry rinoti pane vamwe vanhu vari kutarisirwa kuramba vachishanda panguva ino sezvo mabasa avo akakosha. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Vanhu vafa pasi rose vave kudarika zviuru zvitanhatu nemakumi matanhatu. Vakawanda vafa pari zvino vari kuItaly kune vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu varasikirwa neupenyu. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu uye vanhu vanodarika zviuru zvisere vashaya. Sangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti muAfrica uwandu hwevanhu vachabatwa nechirwere ichi hunogona kusvika pazviuru gumi mwedzi uno. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi ichiteverwa neAlgeria neEgypt. Idzi ndidzo nyika dzine vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vabatwa nechirwere ichi pari zvino. MuZimbabwe vanhu vapfumbamwe ndivo vabatwa nechirwere ichi uye mumwe chete akashaya. Pavanhu vabatwa nechirwere bazi rezveutano rinoti vana vavo vari kumashonaland east, vamwe vana vari muHarare uye mumwe chete ari kumatebeleland north. Vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vave kudarika mazana matatu nemakumi mana nemapfumbamwe. Bazi rezveutano rinotiwo anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019. Dande mutande rebazi rezveutano raburitsawo mashoko ari kuramba zviri mubepanhau reDaily News zvekuti kurwisa chirwere checoronavirus kuchanetsa sezvo zvimwe zviri kushandiswa mukuongorora chirwere ichi zvanga zvisiri kushanda zvakanaka. Bazi iri ratenda kuti pane zvimwe zvainge zvisiri kushanda zvakanaka asi rinoti ragara razvibvisa. Kutyira nyaya yekuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondo rapera. Nhasi vaMnangagwa vanga vachitenderera mune dzimwe nzvimbo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu sematauriro emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Mtungamiriri wenyika President Mnangagwa vatenderera kuma location akati wandei nhasi muHarare vachiona kuti patakati pakati vanonga vamire ku sangana navamwe kubuda panze vachisangana sangana navamwe zvakanyanya kuitira kuti tirwise chirwere checorona ichi vanhu vari kuita izvozvo here vati vafara zvikuru nezvavaona nokuti kusara kwepachibhorani panga paine chokumabvuku changa chiine vanhu vanga vachichera mvura vakaungana kumwe kwese taona kuti mazimbabwenzi havana kunyanyobuda panze pachingotiwo apo naapo unogona kuona munhu asi kazhinji kwese kwatanga tichisvika pamusina vanhu panze hongu vanhu vanga vachizoti kana vaonawo dzimotokari dzaakupfuura vombobuda votarira havo but vakumudaro vava vasingabudi vachienda mumarodhi kunosangana navamwe kana kudii vava vachingomira pamagedhi avo votarisa zvapera vodzokera saka mukuru vafara chaizvo kunyanya chidzidzo chokuti papasina mapurisa vanhu vanga vachizviita izvi vega vatombotaura vakati ndinoona kune dzimwe nyika kuna vanhu vari kurohwa namapurisa vari kurohwa namasoja vari kudii muzimbabwe hazvisi kuitika izvozvo chinova chinhu chikuru chavakudza zvikuru chokuti vazimbabwe nekufunda kwedu kuti kuzviitira tega tichiziva kuti izvi zvinotipa raramo nekuti zvinotidzivirira kubva kuurwere nokudzivirira vamwe kubva kudenda iri
ayo anga ari mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Panic Mangwana vari parunare muHarare asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya vachirohwa uye kuparadzirwa zvavanenge vachitengesa hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe kana kuti gurukota rezvekudzivirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa asi tabata muzvare Blessing Gure Jena vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum
mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane ne Media Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusu wose magweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services saka zviri kunetsawo kuti nyange makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavigetewo maspaces aripo zviri kuti netsei nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services saka vamwe tiri kutadza kusvika asi kune mashoma vatakwanisa tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu
makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi
isusu hatisati tasimudza nyaya iyoyi asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane nidhi yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende asi ndinovimbawo sangano rinotimiririra reLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndovanomirira magweta ese ari munyika I think pakatanga lockdown iyi mataredzi mhosva akaisawo matanho avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzaakupostponwa kusvika lockdown yapera asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta saka pakadai apa ndopatakutoona kuti panogona kunge pakatikanganisikei pakaiswa list yemaessential services ende hurumende inofanirwa kuti iongorore izvozvo zvakare saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kukonsidhawo maringe nemadevelopments atakuonayo
asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba vamwe vari kubuda pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavhairasi asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe
nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom iyo yatinoti freedom of movement asa wana kubisa freedom ye nema raisi mamwe ese kodzero zinoita kuti vanhu vawane chikafu, kodzero zinoita kuti vanhu vawane mvura, kodzero zinoita kuti vanhu vawane information inovabatsira especially panguva yatiri ishi. Information iri accurate, iri reliable. Saka basa remajournalist rinofanirwa zvakare kuchengetedzwa, nokuti vamwe vataona vasungwa uye vari kushungurudzwa nemapurisa vanhu vanotapa nekututsira nhau vatinoti majournalist aya. Basa ravo rinofanirwawo kurespektwa nokukosheswa.
Muzvare Blessing Gurejena vanotungamira Zimbabwe Human Rights Forum vachitaura vari parunare muHarare. Nyangu hazvo hurumende iri kuti vanhu vagare mudzimba, gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti pane vamwe vanhu vari kutarisirwa kuti varambe vachishanda sezvo mabasa avo akakosha. Vanhu ava vanosanganisira vana chiremba, vana mukoti uye vatori venhau. Asi vamwe vakaita sevanoraura matemba mudhamu reKariba vanzi neZimpax vamire kuita basa kutanga nhasi sezvo vachigona kuzoparadzira chirwere nekuti vanenge vakawanda. Mukuzeya nezvemaindustry munguva yeCovid-19 kana kuti coronavirus, tabata Dr. Nzenza.
Munhu wese gara kumba kunze kwekunge uchishanda mubazi risingakwanise kuvharwa.
Mungapa here muenzaniso?
Fanika zvakaita mafamasi uko kwatinowanda mishonga. Zvakaita makambani anogadzira chikafu nekuchisvitsa kwachinoita kuti tikwanise kuchitenga. Fanika makambani ekuno mabatwazi kwenyama, kwehuku, kwemazai, kwemukaka, kwehupfu, zvese nekwemishonga. Niko kune makambani aya anogadzira atiri kuti masanitizers ekugeza maoko. Tiri kusimbisisa zvikuru nyaya yekugeza maoko nekuti utachiwana wecoronavirus unofarira maoko asina kugezwa. Saka aya makambani anogadzira masanitizers neaya anogadzira mishonga yekuklinisa ari kunzi vanhu ivavo vanofanirwa kunge vachiramba vari pabasa. Zvakadaro tiri kuti hasiri makambani ese anogadzira zvatinotarisira kuti zvinge zviripo achenge akavhurwa.
Mungape here mimwe muenzaniso ipapo yemamwe makambani kana kuti mamwe mapazi amuri kutarisira kuti anenge akavhurwa?
Kune ayo futi zvakare aya anogadzira chikafu chemombe, fanika ngone vanogadzira zvakare kuprepare oro kugadzirira crop yewinda iriko. Saka kuagriculture, Ministry of Agriculture ine zvayo zviri kutarisira kuti aya makambani hafanirwe kunga achivharwa nekuti tikaavhara nguva ino tinokwanisa kuzoshaya chikafu. Saka kuagriculture kune zviriko, asi kuindustry zve zvakadaro kune zviriko. Saka isu seindustry tine makambani atinorayira nekutaridza kuti aya hapano kwekuvharwa.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Makaterera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yawedzera mutengo wemafuta edzimotokari nemari inodarika madhora maviri padiziri uye madhora matatu papeturu. ZERA yaburitsa mashoko aya padande mutande rayo reTwitter. Izvi zviri kuitika hazvo kunyangwe mafuta edzimotokari ari kudzikira mutengo pamusika wepasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Fuel inenge yakunopinda pa$21, ndingangoti parita rimwe chete repetrol uyezve lita rimwe chete rediesel. kubva pairi iko zvine izvi kuma $18.90 saka ndingangoti kakwira ka shoma shoma nana 25-30% ndizvozvo. Ndingangoti chinonyaisa kukonzeresa nyaya yekukwira kwemafuta iyi ndingangoti kukwira kweyatinoti exercise duty inobhadharwa nemakambani anoita zvekutengesa kwemafuta edzimotikari. Saka hurumende yakaisa ndingangoti announcement yekuti iyo mitengo yemafuta inenge ichizotikwirei. Saka nekuda kweizvozvo tingangodedu tinotarisa pasi rese tiri kuona kuti mutengo wemafuta uri kudzikira nenyaya yekuti makambani mazhinji anga akati vharwei nenyaya yechirwere chiripo chatekeshera checoronavirus ichi. Uyezve ndingangoti panga paita ndingangoti kuwanda kwemafuta iwayo ndingangoti pasi rese nenyaya yekuti pane manyika mbiri dzinoita idzo inonzi Saudi Arabia neRussia dzinganguva dzanga dzichitinetsa nenyaya yemutengo wemafuta. Saka izvozvo zvava zvichiita kuti mutengo wemafuta pasi rese unge uchidi uchidzika.
Asika tiri kuona pamusika wepasi rose mutengo wemafuta uri kudzika, sei uri kuramba uchikwira muZimbabwe?
Asi muno muZimbabwe manje hazvina kunge zvakamira nenzira iyoyo, nekuti pasi kutoti pane kuti mutengo wemafuta unge uchidzika zviri kuenderana nepasi rose. Hurumende yedu yakabva yakwidza mutengo kana kuti mataxes exercise duty anobhadharwa nevanotengesa mafuta vanoenderana nezvemafuta munomu. Saka zvichireva izvona kutiwo mutengo wacho wemafuta unenge uchizobhadharwa navo vese vane dzimotikari muno muZimbabwe wakabva vakwira, ndingangoti ndo chakanyanyisa ichochocho. Asi zvetichitarisawo mumavhiki atabva esaya,
konyaya yekuti dhora rekuamerica rishandiswe zvakare haisi kupawo zvakare here kuti mutengo wemafuta uti kwirei?
Nokuda kwekuchinja kwanga kuchiita dhora remuno muZimbabwe mutengo waro takatarisawo nedhora rekuamerica, mafuta yemunomu anga ati chipei chaizvo anga akuwanika, uye vanotengesa mafuta akawanda mafuta anga achiwanika. Saka nekuzovhara kwanga kwaita makambani akati wandeiwo mafuta anga akazvara ndeuye iko zvino izvi mafuta edzimotikari avhiri. Saka tingangoti kakukwira aka kari kunyanyisa kuunzwa nenyaya yekuchinja kwakaita taxi exercise duty.
Asi izvi zvingakanganisawo sei vemabhizimisi nevanhuwo zvavo?
Semuonero watiri kuita kukwira kwaaita uku haana kukwira nepahombe pekuti pangakanganisa mashandiro emakambani uye neavo vese vanoshandisa mafuta tingangoti kuti vagadzire zvinhu zvakasiyana siyana mukati menyika. Toona sekuti impact yacho inenge isina kukura nekuti haana kukwira kunyanya chaizvo. Angokwira tingangoti kubva pa$18 kuenda iyo pa$21.71. Saka tingangoti kukwira kwacho nakwira nechikamu chidiki diki. Saka handifungi kuti zvingangova neimpact yakanyanya mukugadzirwa nekushanda kwenyika yedu kana kuti kwemaindustry akati wandei anova anoshandisa mafuta mukati mebasa rozuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vachitaura vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Beatrice Savadye vesangano reRoots. Sangano iri rine chirongwa chekubatsira vanhu munyika. Panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown pamusoro pechirwere checoronavirus. Zvare Beatrice Savadye, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Zviri kufamba here sesongo?
Ndiri right, zviri kuenda kumamanje.
Aiwa, tiri nani. Ngatimbobatai nyaya yezvechirongwa chenyu sesangano reRoots. Mungatiudzawo zvizhinji here pamusoro pezvechirongwa chamuinacho izvezvi?
Ndinotenda, chirongwa chatiri kuita isu seRoots ndeche kuti tibatsire vanhu vari mumacommunities matinoshandira vari kuaffectwa necoronavirus vekuti iye zvino takapiwa kuti tinge tiri mudzimba tisafamba-famba for 21 days asi toziva kuti pa21 days idzodzo pane varwere vedu pane vatana vakwegura pane vechidiki pane vakaremara vanoaffectwa nekunzi vagare mumba 21 days idzi nokuti ivo vanowana raramo yavo pakuenda kumabasa ano emaoko avanoenda mazuva everyday kugara kwavakaita mumba yezvino vamwe vacho vakapinda pakangotaurwa chirongwa ichochi kunzi zvaakunzi vanhu tigare mumba 21 days pane vamwe kuti vakanga vasina mari yekuti vafanotsvakawo cheuviri chekuti pa 21 days izvozvo vabatsirikane saka ndo vatiri kufamba tichibatsira kuti iye zvino takaenda kubhindura tikabatsira vakakwegura vamwe guguva takabatsira vane vazukuru 7 vazukuru ava pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV and tinongoziva kuti kana munhu ane utachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana ndo vamwe vanhu vatiri kubatsira ivavo
mambobata nyaya yelockdown apo vanhu havasi kungobvumidzwa kufamba-famba munyika unless vari pakati penhengo dzedze vanhu vanonzi maessential services imi sesangano chirongwa chenyu muri kuchifambisa sei mune vanhu vamuri kushanda nawe
hongu chirongwa chedu isu tiri kufamba takabatana neiyoyo department yesocial services ndivo vari kutotibatsira kuti tizive munharaunda dzavanoshandira nemacase care worker anonzi maccw vanenge vari munharaunda munogara vanhu imomo ndivo vanotoziva kuti pamusha uyu panogara vanhu vakadai vane dambudziko rakati vazhinji vamwe vatakabatsira vari kurarama nedenda akasiyana-siyana vamwe vane madiabetes vamwewo vari kurarama neutachiona hweHIV vakasiyana-siyana saka tiri kubatsirwa kuti tinyatsoenda pacho pekuti patinosvika munhu anenge ane dambudziko chairo rekutanonzwa kuti ndabatsirika
Muzvare Savage, sangano renyu reRoots rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika chii chakaita kuti musarudze kushanda nemunhu wese munhurume kana munhukadzi
tichitanga kuita basa iri takaona kuti madzimai nekuda kweizvozvi zvecoronavirus even izvozvi zvelockdown zvaitika vaakuita yatingati increased burden patakatanga takatanga chingono kuti tibatsire madzimai basa ravari kubata ringe rinoti rerukei vatitazopinda mumacommunity munharaunda ndokuona vanhu vakasiyana-siyana vakwegura ivavo vana baba sevanda paimuenzaniso wekuti vakanga vari pauchi havana munhu wanogara naye mudzimai wavo akashaya saka havana munhu anovabatsira panguva ino yelockdown ndivo vamwe vatiri zvakabvita kutiti batsiro yedu yakanakana nemadzimai zvizhinji asi tikawana vamwe vane dambudziko rakanyanyisa-nyanyisa rinoda rubatso ratingavasiyi
aiwa takunzwa zvakanaka muzvare Beatrice Savage tinotenda zvikurusa nekutura nguva kuva nesu pachirongwa chedu
tinotenda mukoma mai
muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus tine urombo kuti hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pechirwere checoronavirus zvisinei ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove nemusi wechipiri vanoda kunibata ndiripo patwitter nepainstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove mhuri yeZimbabwe bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvekare mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chanetsa pasi pose. Naizvozvo tiri kuenderera mberi svondorino tichitaura nevafundisi nevamwe vemakereke kuti tione kuti makereke angabatsira sei mukumisa chirwere ichi. Nasi tina Reverend Dr. David Simango. Dr. Simango, takachikumbira kuti mutitaurirewo imimi kuti sevanhu vemakereke chii chamuri kuita kana kuti chamungaita kubatsira kuti chirwere ichi chisanyanyo ramba chichipararira munyika kudare.
Vahwande, chirwere ichi checoronavirus chirwere chiripo zviri zvemachokwadi. Saka nyaya inokosha, pane zvinhu zviviri makristu zvatinofanirwa kubata. Chokutanga, tinofanirwa kuva vanhu vanovimba naMwari kuti Mwari ane simba rokugona kuchibvisa chirwere ichocho. Saka chechipiri, tinofanirwa kuva vanhu vanovimba zvekare nokuterera zvinotaurwa nana mazvikokota vezveutsano. Isu kumakereke tinokurudzira kuti vanhu vaterere nyanzvi dzakadzidzira zvinhu zveutano kuti vanhu vagone kuchengetedza upenyu hwavo. Mukaona baba Hwande zviri kuitika pasi rese, nyika dzese dziri kutya. Saka kutya ikoko kunokosha pakuti vanhu vanofanirwa zvino kuchizvidzivirira nokugara mudzimba dzavo. Chikonzero sevanhu vachifanirwa kugara mudzimba dzavo ndechekuti kana ari paanacho chirwere ichocho ari mumba, haasi kuzochiparadzira panze. Saka kugara mumba kuri nani kuti munhu akana kuri kuti pane zvinomunetsa ari one, anogona kubatsirika kana ari one. Asi kana akabuda ainacho manje, achaona vanhu vatatu, vanhu vashanu, zvinozokonzera kuti chipararire. Saka zvinoda kuti vanhu vateerere zvinotaurwa nevana mazvikokota mune zveutano. Ndozvatinokurudzira makereke edu. Saka munhu angabvunza kuti ko zvino topinda sei machechi anofanirwa kupindwa mudzimba imomo semhuri tichiverenga shoko raMwari, tichiverenga Bhaibheri, tichinamata. Mukaona chechi yokutanga chaiyo mabasa avapostori vainamata mudzimba, kwete mumabuildings atava nawo mazuvano, asi kuti vainamata mudzimba. Saka tinokurudzira kuti shoko raMwari ngaripfuurire mberi mumhuri. Baba namai, garai pasi mutauriane shoko raMwari muchibatsirana nevana venyu. Saka ndo kunonzi kupinda chechi kwezvokwadi ikoko. Saka ndo masoka ndingati baba Hwande, ngatitererei tiite zvinotaurwa navana mazvikokota pane zveutano.
Kune vamwe vatendi vari kutaura kuti chirwere ichi ndeimwe yenzira dzanyadenga kuuyisa kuguma kwenyika. Mungati chii kuvanhu vane pfungwa iyi?
Kana tikada kutaura nyaya idzodzo, munozoona kuti tikaenda kuna Matthew chapter 24, Jesu Kristu akaprofita pamusoro pezvaitika mazuva okupedzisira achitsanangurira vadzidzi vake ari pagomo remiorivhi. Unotaura achiti nemumazuva iwayo kuguma kusati kwavapo kuchavapo nokundengendeka kwenyika pasi rose tinokuona nhasi uno. Kuchavapo nezvirwere zvakawanda zvamarudzi akawandawanda tiri kuzviona nhasi uno. Saka izvi zvakatotaurwa nomuprofita mukuru anove iye mambo Jesu Kristu. Asi hazvisi kureva kuti ndo patova magumo kana kuti tochiti isusu ndiMwari ari kuranga vanhu. Aiwa, panapa zvinhu zviri kuitika nokuda kwokuti nyika pachayo kubva payakatadza muzvivi. Bhaibheri rinotiudza kuti ichakubereka utumba mbeva nemitwa. Zvatiri kuone zvakaita matsunami izvozvi, mavhairasi ari kuuyaya, ndihwo utumba mbeva nemitwa yakataurwa kuti ichawira nyika nokuda kwezvivi. Asi tinoda kuziva kekare kuti nyange zvichiuya kuno muvengi anonzi Satani, anotuma nhume dzake anonzi madhimoni, anokonzera kuti vamwe vanhu vanofambidzana naye Satani vakwanise kuva vanopararira chirwere chakadaro. Saka zvinhu zvakadaro saizvozvo hazvibvi kuna Mwari, asi zvinobva kuno wakaipa. Mwari anozvitendera nokuda kwokuti iko Mwari akataura kuti mubayiro wezvivi rufu. Saka ndidzo mviro-mviro dzorufu dzatiri kuona dziri kuitika dzinokonzerwa nezvivi zvavanhu ava vanhu panyika pano. Asi Mwari manje anotaura zvekare kuti ndiye mudzikinuri wedu nomuponesi wedu. That's why tichiramba takatarira paari kuti atisunungure.
Mashoko amufundisi David Simango. Vadiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare svondo rinouya tichikuvigirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Sarai zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu kachino shandisa mchirongwa chino. Sezo nguwa edia pera regaiti mbotari samsire na ozwa kare. Mutunga miri wenyika va Emmerson Mnangagwa voshanyira dzimwe nzvimbo muHarare vachiona kuti vanhu vari kuteedzera here zvavakakurudzira zvekuti vagare mudzimba senzira yekurwisa chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.